pane zvatino chemera baba eh tonamatira hosha zara yatekeshera oh tane tababa ndona osimba simba
ndona simba
kurarama kurarama atizivi anofara nekupembera kuona vekwenyu vachidzokera shure kuona vekwenyu vasingawirirane
Come on, one now.